Nyange hazo vanga vavimbiswa mari yakawanda. Ma Warriors aro 1-0 ne Ethiopia mumtambo watambwa nasi Maskati. Izvi zvave kureva kuti chikwata chenyika ichi chave pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iro rinotsanganisirawo Ghana ne South Africa. Parizvino South Africa ndiyo iri pamusoro-soro nemapoinzi mana iteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoinzi matatu. Zimbabwe iri pasi pasi mugungano iri nepoindi imwe chete chete. Izvo muteveri wemutambo uyu vasimbai mahashi vanoti vari kushamisika nazvo.
Zimbabwe ndize muchi munyama here mishonga here kana chi asa zvarambe.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vanomeni chirume vanoti pavatambi nevararidzi ndipo chaipo pane nyaya iri kukonzeresa kuti Zimbabwe ive pairi parizvino.
Kuchero gati kuo zvinhu zviri nani kuramba zvikudzokorera maplayers amwe amazita kutamba vamwe vatikana kusarisa vana South Africa uku vanosana kuda mahatirari yabhora vasimbotamba vanhu vanenge vangori kumastesheni bedzi asi ndo vanhu vari kuselekitwa ivavo hongu tinobvumeri kuti munomahamu machona hamuna bhora nenyeyedzana covid izi asi haa kubva kuna iye mutungamiri wedu kochi wedu uyu hatitangana kwatiri kuona kwaari kuenda izi.
Mamiriro aite zvinhu aroratidza kuti maWarriors ave kuda mashiripiti chaiwo kana achida kuenderera mberi nemakundano aya. Chikwata chimwe chete ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya kubva mugungano iri. Asi maWarriors akabudirira kare kuenda kumafinal AFCON uko akaiswa mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.